nasi tiri kuno kune machikichori shingara vanhu zuru nezuru kuti Landava Stadium chinangwa chemusangano wetu watiri kuita kuno watichaita nyika yose ndeyekuonesa vanhu kuti vanhu vakabude maelection havo vaisa nyika mumagwiringwindi havo vanyudza nyika vanhu vari kutambudzika muzvipatara hamuna mishonga vana havasi kuenda kuzvitoro munyika hamuna mira zvakanaka mari hamuna mitongo yezvunhu iri kukwira rugumi rugumi mazuva poga poga saka toita seiko nevanhu ava vakabire sarudzo dzevanhu
saka mashoko ari kunyanyobatwa navachamisa ndeyekuti kudii avari kutaurira vanhu izvozvi
mashoko avari kutaurira vanhu ndeyekuti iwo munhu aripo uyo hamusi makamuvhotera makavhotera ivo vachamisa kuti vange vari mutungamiriri wenyika naizvozvo tiri kuti isusu vana vezimbabwe handei kustate house ikoko tinogadza vachamisa nokuti ndo vakavhotebwana vanhu ndeo mashoko makukutu avari kutaurira vana
vezimuchiona ruzhinji rwevanhu rwamakaunganidza iko zvino vatambirana sei nemashoko ari kuparidzwaya
vanhu vari kufara chaizvo mukoma wangu Ivan vari kutoti vaiwa takagadza isu rachamisa musi wa 3 July naizvozvo tatononoka handei kustate house ikoko kwatakavhota kuti munge muchiinda munogadzirisa matambudziko ari munyika saka ndingati inini muchidimbu mukoma Ivan mashoko aya ari kutambidza zvine mutsindo ari kutambidza nevanhu vese kwese kwatiri kufamba tichienda nokuti vatungamiriri mukoma Ivan tinofanira kuva vatungamiriri vanotaridza tokavhotedza nevanhu nekufamba navanhu.